Mangwanani ano, vana vamwari, tenderei kuti ndisumudze musoro shoko unoti kutevera Jesu kunoda vakashinga. Kutevera Jesu kunoda vakashinga. Patext yataverenga ya Mark chapter 8, Jesu waigara achingopaidza shoko raJehovha nguva dzose munowirirana neni. Kunyange Jesu akanga aisangana kunyange neopposition mubasa, nevamwe vakanga vasina kutendeka vakanga vakaita sana Judas Iscariot, hatina patinonzwa kuti Jesu akasvika pakuneta kunyange basa rakanga risiri nyore. Tinoona Jesu achidaidzira kuchaunga chevanhu zvose nevadzidzi vake, achivabatsira, achiedza kuvabatsira kuti kutevera Jesu kune makonsekwensisi akawanda chose. Jesu mbuna ari kuedza kuvaudza kuti it's never an easy path, it's a path full of dangerous schemes from the devil. Pachinotiitira zvakanaka, Jesu anenge ari kuedza kuti worry not, nekuti misheni yacho ine muridzi anova Jesu Kristu. Ndivo bedzi vanogonesa. Ndopatiri kuona Jesu ari kuti anani anda kuyamushira kwangu ngaazviramba atakure muchinjikwa anditevere. So ndandiri kutarisa kuti kutevera Kristu kunoda vanozviramba nekutakura muchinjikwa. Jesu anotanga nekuvaudza pachena kuti ministry yake haizova yakachipa kwavari, asi naiyo ine zvimhinga mupinyi zvichavadzorera shure. Asi ndiri kuona ari kupa chaunga ichina vadzidzi vake condition yekuti nemiwo ive ine self introspection. Jesu ari kuedza kuvaudza kuti nemiwo zvirambei. In other words, Kristu ari kuedza kuti chinditenderai ini kuti ndiwane mukana mukati meupenyu hwenyu. Ndiri kuona zvekare Jesu ari kuzotoenderera mberi oti anoda kunditevera ngaazvirambe atakure muchinjikwa wake. Hama dzangu, ministry yaKristu iyi yatiri tose pamwe chete inonzi iyo nehwisiri, the priesthood of all believers, mumwe nemumwe ane basa mukati mebasa raKristu, mumwe nemumwe ane chekuita mukati memisheni yaKristu. Asi zwisei vana vamwari, kuti kutakura muchinjikwa hakuna kuchipa. Kutakura muchinjikwa zvinoreva kuzvidzwa. Kutakura muchinjikwa zvinoreva kunyange nekupomerwa, yet you are doing good things. Zvinoreva kutukwa kunyange nekukandirwa minyama chaiyo nevasingatide. Zvinoreva even also not to be appreciated when doing good things. Even Jesus did so, but he was never even appreciated. Asi vana vamwari, rega ndikudzidzisei. Zvose zvichiitika ngatizivei tine mukuru muridzi webasa. Akati nditevere haagone kukusiya uri wega kwete. Ndofarira mumwe mumba anoti ndomutevera kwese kwese ndoziva kumuzivisa. Mumwe muimbi anondiitira zvakanaka. Ndatarisa zvekare papoint yechipiri ndikati vana vamwari, it's not about us but about Christ watinofanirwa kutevera. Jesu ari kuti in verse 35 anoda kuponesa upenyu hwake acharasikirwa nawo, asi acharasikirwa nokuda kwevhangeri achahuponesa. Uye shoko roti zvinobatsirei kuwana nyika yose wasi worasikirwa nemweya wake. Neimwe nzira shoko racho mangwana riri kuti hakuna vakashandira denga vakasiyiwa vakadaro. Hakuna vakashinga muvhangeri yaKristu vakanyadziswa. Muimbi 201 wehwisiri anoti bedzi vakabvuma Jesu vanopona neuyu musi, vachamira pakachena vaine mibayiro yavo, vaine muponesi wavo zvekare. Yesu may be okay materially Bari kutevera Jesu kune vanoda kuziva kuti mission yavo inoda kushinga kunamata. Jesus was opposed, called all sorts of names left, right and center, but he chose to remain steadfast. Zvino dai Jesu aiva nechiramwa sesu vamwe, munoti ministry yake dai isina kugumira murodhi here? Zvida dai John 3 verse 16 isina kana kumbozadziswa. Ndinonamatira mwana waMwari mangwanani ano kuti Mwari vanoda kukuitira zvihombe mukuvatevera, asi bvisawo kumwe kungoramwa ramwa kusina maturo. Pane nguva dzatinoramwira makudo mumunda, yet reward yaMwari was very near, yet breakthrough yaMwari was about to come to your life. Remember, it's not about us, but it's about Christ, the one whom we must follow, the one who died for us on the cross. Mwana waMwari mangwanani ano, ive nechivindi chaKristu, waiti kunyange zvose zvichiitika wairamba wakamira pashoko raMwari. Kune imwe nguva Mwari panga, kune imwe nguva breakthrough panga yakuda kutoita zvinhu zvako zvakuda kutoita, Satani akati unofanira kuramba. Bati mangwanani ano ndiri kunamatira mwana waMwari anoti ini zvandasarudza Kristu, it's not about me, but Kristu ngaararame mukati meupenyu hwangu. Ndatarisa zvekare ndikati kutevera Kristu, kutevera Jesu hakuna vanonya, hakudi vanonyara, asi vanomira panzvimbo. Mira panzvimbo usacheuke, mira panzvimbo usacheuke, mira panzvimbo usacheuke, ndati mira, mira, mira. In verse 38 Jesu ari kuti anondinyara pamberi pevanhu, neniwo ndichamunyara. Paure zvekare anoti ndinomunzwa inini kushoko rake, kutsamba dzaanonyora ndinomunzwa achiti handinyare nokuda kwevhangeri nekuti isimba. Hama dzangu, hakuna vakatenda kunashe vakanyadziswa kwete. Munoziva here kuti kune vamwe vedu vanonyara chaiko kona unyangwe nekumabasa, vasingade kutozikanwa kuti vanonamata. Sometimes we want to fit in environment yekufadza vamwe at the expense of our faith. Ndine here mwana waMwari mangwanani ano ndichinopedzisa anoti ndaimbonyara nokuda kwaKristu, asi iye zvino ndaziva kuti Kristu ndiye simba rangu. Tinonyarireiko nokuda kwaKristu akafa pamuchinjikwa akaunza maresults anoshamisa? Tinonyarireiko nokuda kwaKristu akarapa vazhinji mubhaibheri akavasimbisa? Kutinonyarireiko nokuda kwaKristu ane zvinobatika? Zvinonyadzisa here mwana waMwari kushumira Kristu anotipa mhinduro yakatadzwa navanhu? Zvinonyadzisa here mwana waMwari kuramba tiri kutevera Kristu anotipa maropafadzo? Akaimbwa nemuimbi akadzi Mwari kwokumusoro anotida. Tinonyara here varamwa? Zvinonyadzisa here kutevera Kristu anosumudza namarombe kubva muguruva? Iwo unoziva pawakasimudzwa, neniwo ndinoziva pandakasimudzwa. Saka zvinonyadzisa here kutevera Kristu unoita mabasa makuru? Mwari akuropafadze muzuva ranhasi mwana waMwari. Pane mumwe mwana waMwari anondiitira zvakanaka, anotaura mashoko achiti I have served this man Jesus Christ and he has never let me down. Yes, yes, ndi Jehovah vanomira nesu kana tikavatevera tiri pachokwadi. Musara baba remwanakomana remweya mutsvene. Amen.